tikushamisika asi tirikubatikana nekuti tinofungidzira kuti upenyu chinhu chatinofanira kukoshesa zvisinei nemacircumstances anenge awanikwa munhu ari. Tikuona progress yekubvisa death penalty across the world nepush yekubvisa death penalty kuratidza kukoshesa kweupenyu zvisinei nekuti munhu macircumstances ake akamirepo. So nyaya iyi iri kutishungurudza. Tofungidzira kuti paive nenzira iri nani yekudhila nechallenji iripo nekumeka shuwa kuti tagadzirisa matambudziko anosangana nevanhu asi tichikoshesa upenyu. Justice hairevi kuuraya kuti vanhu vafe kana kuti justice doesn't mean kuti vanhu vanofanira kufa. Panogona kuita dzimwe nzira dzekutevedzera mutemo asi upenyu hwaseveka. So I think tinotarisa kumasure kwezviri kuitika izvi tichiona kuti pane nzira yaigona kuve nani yekugadzirisa dambudziko iri.
Tichitarisa kuti vamwe vakaburitswa vanga vari vapenyu vachiti vakabva kuZimbabwe, munotarisirawo here kuti panenge paine vamwe vekuZimbabwe vanogona kunge vakafirawo mugodhi umu? Tiri kuona mitumbi yakawanda yatanga kuburitswa.
History yemining yemusouth Africa yakazara nezvizvarwa zveregion ino zvakawanda kubva kunana Malawi, vana Mozambique, Zambia neZimbabwe. And zvinhu zvazvina kumira nekuti takawana independence. So hazvisi zvinhu zvinofanira kutishamisa kuti munowanikwa maZimbabweans akawanda.
Ko matambudziko akadai angagadziriswe sei vamutandisi?
Kuadresa dambudziko irori kwaida kuti region inzwisise concept yemigration and mapush nemapull factors at a regional level. Dai vatungamiriri veregion ino vaisa musoro pamwe kugadzirisa madambudziko ari kusangana nevanhu. Handifungi kuti taisvika patiri nekuti zvoratidza kuti hamukwanisi kublema South Africa chete. Kune dzimwe nyika dzakatonzwawo kuti kune zvizvarwa zvadzo zvanga zviri pasi pemigodhi iyoyi, asi vakaramba vakanyarara for mwedzi yakawanda. Vaifanira kunge vakatotaura manegotiations neSouth Africa, vakaonesana seregion kuti dambudziko iri idambudziko reregion. Migration is a real challenge.